Ini ndini jonga kande miri ndichiti ino imsure na uzedu zanasi China kubumbi 7, 2016. Mutunga miri wenyika wa Robert Mugabe vanu sangana nevakarwa honde rusununguko au wabuda pachena kuti avasikofara nezvirikuitwa nemudzimai wa Mugabe amai Grace Mugabe pamwe na vasevi ya kasuku ere. Mukuru we media center wa Ernest Mudzengi vanombochengetedzwa nemapurisa nenyaya yavanonzi vakanyora mubepa nauravo re The Zimbabwe Sentinel ine chekuita nekubombwa kwegushungo dairi. Dare repamusoro rinoti vakaroorana havafanire kusorerana nhare mbozha vachizodzishandisa sehumbowo mumatare kwomagweta anoti kudii. Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekupambwa kwemadzimai anenge aenda kunyika dzakaita seKuwait vachivimbiswa mafuro manyoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. kana 4930 kHz pa shortwave.